Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechishanu zvita 18 2020. Makati erera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana.
Iri ratorwa rakatikoshera, rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepenyure. Nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese.
Masangano enhau otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuru nepamusana peZANPF iyo iri kupindira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zana negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Kusvika pari zvino vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,866. Vanhu vapora kusvika pari zvino vava zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 9,836 zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi matatu nevana nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kunetseka nechirwere ichi vachiri chiuru chimwe chete nemazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 1,716. Huwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mumwe chiremba anoshandira muNew York, Dr. Mona Lisa Muchatuta, vanoti vari kufara zvikuru kuve mumwe wevanhu vakatanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 sezvo vakamborwara nechirwere ichi. Dr. Muchatuta vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane ruzivo rwenhomba iyi vasati vabayiwa. America yakatanga kubaya nhomba iyi kutanga nevanhu vanoshandira muzvipatara. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Muchatura kuti tinzwe zvakaitika.
Ndinyatsofara kuti at least now we know kuti pane tarisiro yekuti munhu wese achakwanisa kunge achibayiwa. Ndinozivisa kuti vanhu vakawanda vari kutya and I think kuti ndandine a level of worry kuti vanhu havasizobayiwa. So ndaizwa kunge ndandine responsibility yekuti inini ndiende kunobayiwa kunoratidza vamwana. Ndakabayiwa nezuro. Masymptoms ese andakangoita was kungorwadziwawo netrem. So ndakaita little bit of runny nose, just nezuro madziwa mchana, but nothing much. So far they said to my symptoms anonyanya kuwanda the first 3 days after the vaccine and I'm into the first 24 hours now. Mangwana tiri kubasa takutoshanda again. No fever or anything and I feel fine.
Muri yenyu iri kunzwa sei nezvamaita izvi?
Vanhu vari kutya kuti tinongoita kuti vanhu vangoita nervous. Saka namama vatangokuta tingokuonawo mavhidhiyo, tinongoshandisawo WhatsApp iyoyo, tichingotaurawo nawo, achingotiona as long as vanhu vari kuona kuti uri kurarama upenyu hwako the way that you've always done so. Ndinotya COVID ndo yakandichisa. Zvatakaona muna March, April ndo zvaichisa. Saka kufunga kuti ndingatye kunobayiwa jekiseni ichakwanisa kundipreventa from dying or getting ill or spreading the disease to my friends and family, changing body change, changing our warm up to decide because COVID brain was kids are going to come up by what Jackson. Kada thora ne my research has shown now that shanda ne vaccine yet na kada thora now it's about when the questions are put like a good plan of put it. So I can do that or just think it's hard to looking forward. Those are very 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 minimal things to worry about.
Saka zvinzva mungakurudzire kune vamwewo vari kutya kubaiwa nhomba iyi.
Inini what I would encourage vanhu kana kuti kurudzira vanhu and when zvisisa zvanhu vakawanda vanotya. Purpose yekuti tisu tichinobaiwa kana kuti ndikare nemanhu handisida kumanikidza vanhu because this decision yemunhu nemunhu nemunhu tazvitire ega. I think as chiremba or even kana munhu akabaiwa even just as a semunhu independent on putin zvichiremba ndakavenga mabhuku achina whatever. Like everyone else, right? That's all we're on our COVID. In the world thinking that just because we have COVID, you don't need to buy one. And that's actually not true. Kurwara naturally only protect you for about 2 to 3 months. So at this point, most people will probably benefit from the vaccine. And kind of yes, it's recommended to not buy one.
Awangevari, Dr. Mona Lisa Muchatuta. Chiremba pa Sunny Downstate Medical Center vachitaura vari parunare naMavelous Nhlanganya uye vari muNew York. Mubatanidzwa wenhepfenyuro dzemunharaunda munyika weZimbabwe Association of Community Radio Station kana kuti Zakras unoti uri kufara zvikuru kuti hurumende yakapa marezenisi kunhepfenyuro nhatu dzemunharaunda kana kuti Community Radio Station kunyange hazvo Zakras ichiti zvakaitwa nehurumende izvi zvakafanana nekuisa donho remvura mugungwa. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Hurumende kuburikidza neBroadcasting Authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa maresonance kune penyiro nhatu dzemanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ntepe Manama Community Radio Trust, pamwe neZimbembezi Development Trust, gwaro rakabudiswa neBAZ, rinoti dzimwe nepenyiro nomwe dzemhando iyi dzichapiwa maresonance mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panepfenyuro nhatu dzakapiwa maresonance hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwo maresonance ichitiwo panzvimbo nomwe dzasara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa maresonance ndevapi. Sachigaro weZakras Muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatori venhau kuti vafara nekupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresonance. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhepfenyuro yayo zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera ende rakakoshera macommunities iyayo awana malicense ekuti vatepfenyure nekuti vaakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kumastation ikoko pese pavadira nekuti station iri mucommunity imomo. Vanokwanisa kusvika vachicontributa kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo vachikwanisa kuitawo basa imomo vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatata nyaya dze nokuti community radio chimwe chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira budiriro yemunharaunda. Saka tirikutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepenyuro idzi macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo nekuti panenge vakukwanisa kutaura zvinhu zvirikuti zvacho zvirikudzosera budiriro mumashure vachitsanangura zvakare vachitaurirana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitaro yavanonzwisisa vachitaura futi nevanhu vavanoziva vari mucommunity imomo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Marshall Bwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresonance kuchaitawo kuti vamwe vatori venhau vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari sezvo pane vatori venhau vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika. nyika.
Kudansesa ma community decisions zvobatsira kakuru because the as practitioners tachotwa kainonzi three tier system yekuti tete ne ma community radio stations ma television ma TV zvakare ne mamo ma commercial decisions. Saka three tier system ichaita kuti media ibe broad kuti chakaita employment kuvana kubva kuzvikoro vachiwana ma attachment vachiwana experience ne ma community based issues. Pacha iyo community radio station inobetsira vanhu vabva ma communities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvovanetsa mukwanogara kwacho kuti vadevelope zvakanaka.
Zvidano ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa resonance kweimwe nhepfenyuro yepaGreat Zimbabwe University yeGreat Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmitter. Hatina kukwanisa kutaura neve transmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino, uye munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSesi Luzvidzai vanoti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mumaguta nemadhorobha ese munyika ari pasi peMDC Alliance nekuti hurumende yeZANPF iri kupindira zvakanyanya mukufambiswa kwemabasa mumakanzuro aya. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Achitaura pamusoro pemamiro akaita zvinhu mumaguta nemadhorobha, vazvidzai vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vagari havasi kuwana zvavanotarisira kubva kumakanzuro avakavhotera nekuti ari kutadziswa kuita basa nehurumende. Vati makanzuro haana simba rekutenga zvinhu kupinza vashandi vakuru vemakanzuro avo basa, uye hurumende inogara ichipindira kana kudzorera shure matanho avanenge vatora. Izvo zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo.
Zvinokonesa vanhu namakanzuro avo kushanda nesimba rakakwana nokuti vanenge vachivharwa varwa. Kana ukati mhanya usvike apo wovharwa uchikoneserwa nehurumende, tofunge kuti dai taita disinvestment hurumende inoramba. So ndodambudziko ratinaro, ukama huripo pa central government nema particularly namakanzuro emadhorobha wakaipa nokuti central government vanoti takarambwa navanhu kuma urban. Saka tomeka shuwa kuti mari dzinofanira kuenda ikoko hadziendi. Kwavanowana mari tovhara.
Vati muHarare makanzuro mazhinji kusanganisira meya vakasungwa kana kudzingwa basa zvisina tsarukano. Izvo zvave kukanganisa mabasa ekanzuro. Vati zvave kukanganisa vagari sezvo vanofanira kutora matanho ekuona kuti basa rafambiswa vasisipo.
Tarisawo nenyaya iri kuitika yekuputsa dzimba dzavanhu yagoneka chete nokuti meya vakasungwa, makanzuro achagona kugara mameeting achiti izvi hazvigoneki, izvi tino zvakashata, izvi zvakanaka, zvaakungoitwa nechibhanditi. Nokuti makanzuro asati achipo, mamwe makomitees achakwanisi kugara, vanhu vavashoma, kanzuro yacho ikada kugara vanosungwa vari pakati pemisangano.
Vatiwo hurumende iri kuomesera makanzuro emumadhorobha nekuti makanzuro aya anotungamirwa neMDC Alliance. Vati zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana hurumende ikatevedza bumbiro remutemo iro rinoti inofanira kupa masimba kuhurumende dzematunhu pamwe nekuwandudza mitemo inoona nezvemadhorobha nemaruwa kuitira kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANUPF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hurumende haingaregi kupindira makanzuro nekuda kwekuti mune uori hunotyisa.
Iku mvura hakuna, iku marodzi hakuna, iku marara hatakurwi. Wozoti nhasi uno tinotadza kuita izvozvo. Look at Harare today. Haina clean water. Mishonga iri kupi? Chicha chichitika in terms of procurement. Handi vanga vachingoita madiri. This is public knowledge. Hazvidi, you know, a rocket scientist to know that or to discover that.
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaguta nemadhorobha nekuti makanzuro ari kupedzera mari muzvinhu zvisina basa zvakaita sedzimotikari dzemhando yepamusoro. Vatiwo hurumende yakatotanga kuendesa masimba kuhurumende dzematunhu, uye bumbiro riri kuvandudzwa kusimbisa izvi.
It is this second republic yakaunza nyaya devolution. Saka hurumende inopindira papi? Impact iri kutoti hurumende zvinhu ngazviendeke ikoko kwamuri ikoko. Decide zvamunoda, develop your area as per the people's wishes.
Mutungamiri wesangano rinomirira vagari vemudunhu reHarare, reHarare Metropolitan Residents Forum, Vamavela Skumalo, vati makanzuro emadhorobha nemaguta haana zororo nekuti anotungamirirwa nebato rinopikisa.
Tikuona dambudziko iri rakanyanya kunangana nemaguta nemakanzuro emumaguta. Kumaruwa tizikuona dambudziko iroro richiitika. Chikonzero chiva mangunja. Chikonzero ndechekuti mumaguta muri kurwisana mapato mairi ezvematongerwo enyika, ZANU-PF neMDC Alliance, nekuti maguta mazhinji anosanganisa makanselazi anobva kumapoka mairi aya.
MDC Alliance inotungamira makanzuru makumi maviri nemasere pamakanzuru makumi matatu nemaviri emadhorobha munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObed Masaraure, vawanikwa vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuratidzira zvisiri pamutemo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Asi dare iri rabata imwe nhengo yeATUZ, amai Shela Chisiri Munhu vaine mhosva imwe chete yanga ichipomerwa vamasaraure. Mutongi wedare Mambonisi Ndlovu vati dare ravana vamasaraure vasina mhosva sezvo vachuchidzi nevafakazi vakashaya umbowo hwekuti vaive pagungano iri, asi vati umbowo hwabata amai Chisiri Munhu. VaNdlovu avo vanga vachiti vachapa mutongo waamai Chisiri Munhu nhasi masikati vazoti vachapa mutongo wavo musi wemuvhuro. Gweta revaviri ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights Martin Mureri vaudza Studio 7 kuti pabuda mitongo miviri yakasiyana, kunyange vaviri ava vaipomirwa mhosva yakafanana.
Chokwadi, nyaya iripo ndeyekuti tatauya kune inonzi judgment. Saka mutongi wati iye vamasaraura havana mhosva, vanofanira kuregezwa. Nobva azobata Madam Shila Chisiri Munhu ndovachaiwa, ndovabata nemhosva yavanochajiwa nayo yokuparticipata in a gathering with intent to promote public violence. Vanga vamboti tidzoke kuvazovapa mutongo napota past 2, so tazosvika vakataiwa vachi havasati vapedza kunyora mareasons avo ekupa mutongo, vakati tidzoke nemuvhuro avo pavanozovapa mutongo wavo.
Vamasaraure vanoti vanotsutsumwa nemabatirwo avakaita vachiuya kudare ivo vasina mhosva, uye havasi kufara nekubatwa nemhosva kwaita nhengo yavo, vachiti vose havana mhosva yavakapara.
Tinonzwa kutsutsumwa nenguva yatatora tichiuya kumatare isi tisina mhosva yatanga tapara. Tinonzwa kutsutsumwa zvakanyanya nenyaya yekunzi Comrade Shila vanonzi vane mhosva yavakapara panguva Constitution yemuZimbabwe ichitendera vanhu kuti varatidzire muSection 59 vachitura magwaro enyuto kuvatungamiriri vavo paSection 65 gare chitipa simba sevashandi kuti tikwanise kutura magwaro echijuto kuvashandi vedu. Saka iti kutorwadziwa nemari dzatakatambisa tichiuya kumatare, iyo state yaiziya zvayo kuti hatina mhosva. Tinonyanyorwadziwa kude kuramba kuchibatwa kuri kwamai Chisiri Munhu vachidziva nemhosva, iyo state ichiziya zvakare kuti hapana mhosva yakapara.
Muchuchizi wenyaya iyi Muzvare Janet Murowo vaudza dare kuti vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuratidzira pamahofisi ebazi rezedzidzo nechinangwa chekuita mhirizhonga musi wa22/10. Asi dare raona pasina humbo unoroverera vamasaraure nemhosva yavakanga vachipomerwa, izvo zvaita kuti nyaya iyi iraswe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, Jini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yebato reZANU-PF vasimba mujuru vanoti havaoni paine chinotadzisa mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden kuti vagadzwe zviri pamutemo mwedzi unouya, kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedzimwe nhengo dzebato ravo reRepublican Party vachiri kupikisa zvakabuda musarudzo. Electoral College yakatotambira kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamujuru kuti tinzwe maonero avo.
Pari zvino tinodaira kuti zvo masarudziro anoitwa mukuru wenyika muno muAmerica, mukuru wacho anosarudzwa nestates. Saka kana mastate achona akawachita kuti varuda mukuru Biden, zvimwe zvese zvaakuda kuitwa zvine vamwe hazvipo mubumburo remutemo. Saka toona kuti hakuna kwazvinoenda masarudzo akatopari zvino kuti autoti apera manje. changomira kuti mukuru mwe wanachikadzi
asi tinoona kuti ivo vebato rema Republican vamwe vari kuti ivo vachaenda kunopikisa kudare musi wa January 6 kuti masarudzo iyi uye zvine zvakabuda hazvina kuchena
hatirambidze nekuti sarudzo rinofanirwa kuita zvowezvo ndo zvinorakidza kuti sarudzo rakasimba rine hutano saka zvowezvo iri kuitika iyi ichatunhura zvayo kana nguva yekugadza mukuru munyuwani yasvika asi hazvindishamise kuti pari kuita zvowezvo ndo zvinotofanira kuitika
mungaone vamwe vekunze kwenyika yeamerica vachitambira sei zviri kuitika imomo muno muamerica zvinorevei panyaya yeutongi hwedhikitetero kana kuti dhemokirasi
panyaya yedhemokirasi vamwe vanogona kutarisa vachiti chinhu chakaipa munhu asiri kubvuma asi kudyiwa musarudzo chinhu chakaoma ndosaka bumbiro remutemo richipa munhu mukana wekuti kana uchinge wakundwa kana uchinge usina kugutsikana tsvaga zvaunokwanisa kuti iwewo umwoyo wako ugadzike zviri kune konzero yebumbiro remutemo saka zviri kuitwa izvozvika hazvitishamise zvanambotaura zviya zviya kuti zvinosimbisa demokrasi
tombotarisa kuti vaBiden pari zvino tikuona vachidoma makurukota achave ari muhurumende yavo muri kuona sei vadomwa pari zvino
munhu anenge ahwina musarudzo ane kodzero yekusarudza vanhu vaanokwanisa kushanda navo because iyeye ndiye achagadzira government kana achagadzira government ngatimupei zvaanenge akumbira kuitira kuti patinenge takumutongesa kuti hurumende haisi kushanda zvakanaka haazotendeukawo tizodaida vanhu vakati makatiima ndosaka zvisiri kushanda zvakanaka pari zvino ngatimupei zvaari kukumbira tomutichitonga tione
tombotarisa panyaya yedenda recovid-19 munoona vaBiden vachizokwanisa here kuti denda iri riwanikwe iro richidzikira munyika nekuti tinoona kuti muno muamerica rapfunya chisere
denda iri takariisa mumaoko memunhu mumwe chete tinenge takanganisa vese vagari vemuamerica nevanoshanda munhau dzeutano vanhu vese vanofanira kubatana maoko kuitira kuti tibatsirane kurwisa denda iri nekuti harisi denda rinorwiswa nemunhu mumwe chete
avo vanga vari nhengo yezanupf vasimba mujuru vachitaura namavhelasi musanganyauye westudio 7 vari muohio kuno kuamerica hadzo sarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa mugore ra2023 vamwe vanopikisa vave kutotsvaga rutsigiro kare nunurai jena anoti panyaya inotevera
mumwe wevari kutsvaka rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa renational patriotic front vatendai munyanduri vamunyanduri vari kufamba vachitaura nevanhu mumigwagwa mune nzvimbo dzinenge dzakaungana vanhu dzakaita semitsetse yevanhu vanenge vari pamabhanga nevanhu vanenge vakamirira kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nemuzvitoro vamunyanduri vanoti vakafunga zvekutaura nevanhu mushure mekuona kuti havasi kupiwa mukana wekuzvishambadza mumaredhiyo pazvivhitivhiti uye nemumapepanhau
chakaita kuti tange zvekukambena mumakiyo mabhazi chumba emapasipoti emabhesiringi nemabhengi aneka inyaya yekuti takaona kuti papublicity taasingatoro publicity yakafanira munangagwana chamisa atitika uyezve vamwe vanotiitai marali but takaona kuti kukaita rali handitika tikaita maposta muno mukuti tine rali kugatema kana kuti nekoldstream atitika vanhu vanouya vanhu vanosapota kai saka pricity convete unlike ndikaenda pakiyo pasibijeti like panandiriapo atitika ndichikampeni pana vanhu vasikandizivi pana vanhu vasikandisapoti ndo varimpo important ukaita rali pricity convete
vamunyanduri vanoti nzira yekutsvaka rutsigiro iyi yakanakira kuti unotaura nevanhu muchipindurana vachinzwisisa zvinangwa zvako asi vanoti ine dambudziko rekuti vanogona kurohwa sezvavakamboitwa nemasoja kuhighfield muHarare
political evangelism yakaitira pakuti ukasangana neinonzi people values what their opinion lezanupf ndakamborohwa nemusoja ndikarohwa nemacio harika ndichiita political evangelism which proves kuti muzimbabwe hamuna freedom of speech vanenge vasingada kuti tikampeni vavo vatiramidza kukampena ko ndikatika kuti political evangelism there is no way people in Zimbabwe can know me because mupepa harisi kubuda muredhio harisi kubuda mutv harisi kubuda mungobuda munangagwa chete
nyanzvi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia fenda vaNS Mudzengi vanoti zvematongerwo enyika muno munyika ndezvekutaura nevanhu vakawanda vachiti zvekutaura nevanhu vashoma hazvishande
vari kutaura kuvanhu vashoma sasa ukatarira politics dzedu munomu ipolitics dzemarali and the politics dzemarali ndedzekuda kukokorodza vanhu vakawandisa yadzatingati mass politics nokuti politics kambeini dzedu munomu dzine chokuita nokuunganidza vanhu vakawanda zvichitaurwa zviri zvevanhu vakawanda hongu zvavari kuita zvinogona kushanda asi zvinoda kuti zvizobetserwavo nedzimwe nzira dzinosanganisira marali
asi imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vakambokwikwidza muchinhoi vakazvimirira vaisraeri nyandoro vanoti havaone nzira iyi ichishanda sezvo bato ravamunyanduri risina kukura nekuti vachiri kungoshambadza vari vega
of course zvinogona kuvhundutsa mwe kuti kwana nhingi ari kukambena pane zvimwe zvinhu zvisingatombovhundutsa zvaangofane kutya shumba isina mazino mukana isi because by now kubvira kuziva kwatakavaita vangadai vasingavasaite vega vangadai vatoone vanhu kana 10 or 5 vari kuvabatsirawo kufamba navo vachitaura
mukuru wemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobosibhunhu vanori kutsvaka rutsigiro rwesarudzo hazvina nguva
kana takatarisa kampeni yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo haina nguva yainonzi kampeni ingaitwe nguva yakati nguva yose inguva yekuti vanhu vange vachitengesa zvavangagone kuitira vanhu saka hatitarisiri kuti pange pachizova nekulimita kwokuti vanhu vangatadza kukambena nguva yakati
vamunyanduri vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2013 vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu kana kuti 4530 kunze kwavo humwe utungamiri hwebato ravo haunyatsozivikanwa sezvo muzvinyorwa zvavo vachingotaura pamusoro pavo vamunyanduri chete ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunura Ijena.
Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinobata vanhu vakasiyana siyana. Mutambi wetsviva wemuZimbabwe Hassan Milanzi atambizwa mukana wokurwira mukombe mukuru weAfrica Boxing Union. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Milanzi achange ari muTanzania musi wekisimisi akamirira mutambo wake wehuremu welightweight uyo uri muDar es Salaam Tanzania musi wa26 zvitanga. Mutambi wemuZimbabwe uyu acharwa naTony Rashid muTanzania achitarisira kukunda nekutora mukombe mukuru uyu. Milanzi anoti haasi kubvundutswa nekunorwira kuTanzania nekuti ajaira kurwa kunze kwenyika.
Zvokuti tinondotambira kunze, it's nothing new on this point. I fought for my outside countries kakawanda, so exposure outside ring danai. And this stage I'm ready to take it.
Mukombe weABU uyu inzira yekuzorwira bhande rakakosha repasi rese reWorld Boxing Council. Akatora mukombe wemuAfrica uyu Milanzi anenge ave kukwanisa kurwira mukombe weWBC. Mutambi wetsiva uyu oyo ari pasi peCharles Manyuchi Academy anoti ari kuita gadziriro yakasimba yemutambo uyu.
I fought for other titles. First was the national title, I won that one. I fought for the UBC Pan African Championship, I won that one. This is the third one, this is the biggest one.
Anoti ane rombo rakanaka rekugadzirira achibatsirwa namaneja wake Charles Manyuchi uyo akambofamba nenzira iyi.
Kumanejiwa nechampion munhu akambofamba nzira iyi, so he knows everything zvinoitika kunzi zvoo. And itori motivation kwandiri kuti ndingofamba on the right path, ndikulidwa nevanhu vanoziva the right things zvokuita in this sport. So yeah, I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
Mutambo waMilanzi wauya kwapera svondo rimwe chete chete mwemutambi wemuZimbabwe uyezve weCharles Manyuchi Academy zvekare Brandon Denese atora mukombe muAfrica weWorld Boxing Organization. Asi Denese anoti haasi kuda kugumira pabhande remuAfrica iri chete asi kutora mukombe wepasi rese.
Ndinoda
kuendera mberi ichipusha kuti kwanise kusvika pa WBO World Title. Handabva ipapo ndoda kuenda mberi kuti kwanise kuwana WBC. Inova iyo nyaya kukoshiswa muno pano pasirisi kuti ndikwanise kusvikawo pakasvika Charles Manyuchi kana kuti ndarika ipapo.
Kunze kwa Charles Manyuchi, vamwe vatambi vemuZimbabwe vakambotora mukombe weABU ndeLangton Schoolboy Tinago, Proud Kilimanjaro Chinembiri na Stix McLeod. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Masangano otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuro nepamusana pezanpf iri kupindira mumashandiro ayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko recovid-19. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.